Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kim Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2020.
To join in this discussion, please call us directly at 001-202-6192-077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on the internet. Please visit www.voazimbabwe.com. For Shona, visit www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the year 2020 as the curtain comes down on 2019.
A lot happened in Zimbabwe this year, including the death of former President Robert Mugabe and former ZIPRA Military Intelligence Supremo Dumiso Dawengwa, the public shootings of protesters in January by the state security agents, the return of Vice President Constantino Chiwenga from a 5-month medical treatment in China, and doctors downing their tools over low salaries and poor working conditions. Serious economic decline resulted in an unofficial hyperinflation rate of about 480%, among other issues.
Drought also affected millions of people in rural and urban areas in Zimbabwe, with an estimated 8 million in need of food aid. The agriculture season looks bleak this year due to lack of rains in most parts of the country, leading to fears of another devastating drought.
And Vice President's wife, Mary Mubaiwa, who has also been making the headlines of late as she was arrested recently for allegedly trying to kill the retired General Constantino Chiwenga, externalizing millions of dollars and attempting to forge a marriage certificate, she is currently in remand.
Have Zimbabweans lost hope about the future? What are your expectations next year? Let's hear your views about the coming year.
Please note that we're also live streaming on all our Facebook pages, so visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yes, we're going to be live on the corner and on the zone. We're going to be live on the Lapes Kuruma Lani. Ngokwenza le umnyaka ka 2019 kusiya kathesike umnyaka ka 2020 siyawazi ukuthi 2020 sokuselila ngelodwa kuphela ukuthi abantu bangene kulowo mnyaka. So ke kuyini ecabangela ukuthi kuzakwenzakala? Siyawazi ukuthi lo nyaka sibili kuningi okube khona, umnotho ungani ukuqa ngamadolo, kuzobuya ke umongameli uRobert Mugabe wabhubha, kuzobuya njalo lo owayekhangela ke ku-intelligence kuZipra uDumiso Dawengwa, laye wabhubha njalo. Kuzobuya ke okuningi, siyakhumbula lo Chief Nhlanhla Yamangwe Ndiweni osesuswe uba induna khona ngale ke intaba zinduna, lakho kwahlupha khonokho. Kuzobuya ke lo Mary Mbaiwa, ikhosikazi lika General Constantino Chiwenga, sikhuluma nje use-remand prison khona ngale ke eHarare, phandle kweHarare. Kuzobuya ke kuningi sibile sikwazile abodokotela ngabakho esibhedlela. Umnyaka ozayo pho uliphatheleni, asixoxeni zulukandaba. Kunjalo.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu cheLive Talk. Tichiona isu kuti takusvika pakupera kwegore rino ra 2019, saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zvakaitika iro gore rino zvamuchiri kurangarira munyika. Tinoona kuti takaona vaimbo vamutungamiri wenyika varopa Mugabe vachishaya gore rino, tikaona zvakare munguva yapfuura pari zvino vana chiremba vari kuwanikwa ivo vasiri kukwanisa kuenda kumabasa, vachiti ivo mari dzavari kuhora hadzisi kukwana. Takaona zvakare tichitaura isu naDr. Magombei, ndo zvimwe zvakaitika ipo pano panhepfenyuro yeStudio 7. Asi tichange tiine ipo pano tichionesana, nhasi taona isu amai Mary Chiwenga, kana kuti Mubaiwa, mukadzi wa General Constantino Chiwenga, vachinzi ivo vari kumboramba vari muchizarira vozoenda pamberi pedare musi wa14. Saka zvimwe zvatichange tiri kukuru kuya uda toda kunzwa kwamuri kuti imi ranga rakamira sei gore rino, uyezve zvii zvamakasangana nazvo. Vazhinji vari kuchema chema vachiti ivo mitengo yezvinhu yakanga iri kukwira zuva nezuva, mitengo yemafuta ekufambisa yakanga iri kukwira tingati viki neviki zvinoreva izvo kuti vazhinji vanga vari kutarisana ivo nemaomero ezvino munyika saka zvimwe zvezvinhu zvachange tiri kutarisa uye zvee taita rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau kwamutare awanikwa iye achitaurawo nevagariri ikoko kwamutare taona ataura nameya veguta rekwamutare achibvunza iye kuti zvazvakamira sei pagore irori ra 2019 regei timbonzwa kuti vatichive kwamutare
isusu seguta so far atina chatinga kwanise kubata kuti chichiri pano chataka kwanisa kubenefita kubva kune mangoda akawanikwa kwachiyadzo hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kutinyatsobate chatinoti chakachiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina ende izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe taitotarisirawo kuti pavakanga vauya vachida kutigadzirira one of our markets also market yekusakubva kuti yakwanisa kunge iri project yakakwanisa kukunzwa kumhanya zvakanyanya pari project iyoyo kubva ndofa yane gore yakamira pari zvino inotora nemamwe marata akatorwa zvakare nemwe dutu mpengo haasitori napa hapasati patogadzirwa zvakare ende ndezvimwe zvatotarisa kuti investment mari iyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanisa kusumudzirawo nzvimbo ino even kuwanikawo kana paki chaiye yekuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park kana jekwachiyadzo iripo ine mamutare muno hatina chinhu chakafanana naizvozvo ishungu dzedu kuti dai takwanisa kuwana pano patona kuti madiamonds akwanisa kubenefitawo vanhu vemamutare zvakanyanya
dzigore rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwayo hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafilewo vanhu vari kupiwa macontracts ekuita ekuchera madiamonds iwayo vari kungouya kuzoluta vachienda uye tino fungidziro yakasimbarara chaizvo yekuti vanodya nevakuru vari muhurumende saka zvimwe zvinhu
aiwa apo tiri kunzwa kubva zvine zviri kuitika kwamutare vari kutaura ivo vari kuchema chema kuti kunyange hazvo iriyo nzvimbo ine mangoda asi guta iri nevanhu vacho havasi kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro runobva ikoko kumangoda saka pindai muchirongwa monyora zvakare nhamba dzenyu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona kune avo vari padandemutande reintaneti makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai mupinde muchirongwa.
Now I've got some news that is coming out here. The Minister of Home Affairs and Cultural Heritage is said to have written a letter to the Censorship, Entertainment and Control Unit asking the unit to actually intervene in the launch of an album by Wallace Winky D. Chirumiko. Now the album is titled Njema. So according to the ministry, I quote, It is understood by the general citizens of Zimbabwe that his music is now political, for it carries political messages that are incisive. The album launch seems to be an opener to a series of destabilization programs as outlined by the enemies of the state. The song Ichibita, among others, a clear attack on the authority as has been Kasong Kachecha. So we've not been able to contact Chirumuko himself, so we hope that the ministry is going to clarify on this issue. So we normally give you even some breaking news and all those kind of things. So, but we've got an audio of people who are talking about Ugutikambe. Umnyagoza we have Bapatelen. So I guess this is when Abantu bekhuluma ngalokhu, so this is Ngena Kuklerulethu. Kunjalo. Yes, sadinga ke sizukuthi u producer wethu
angathi ngibotshela amacala enkohlakalo amacala abo avolela emoyeni izakhi engikubonayo ngibona ngani abayenze i-follow up yamacala abantu beyinkohlakalo ebabophileyo i-follow up yakhona ikuthatha i-case number yomuntu lo obabophileyo bangathatha i-case number yomuntu obabophileyo sekusiba le-reference ukuthi lanxa usucungula kumbe usudinga ukuthi i-case number so and so iyenziweni kwathathathelo bani ngicala lo muntu lo wenkohlakalo ngoba ngabe kungaba ngcono likhuluma lo moyo lapha egwandi enhwali. Ngiyabonga.
Ninjani msakazi basakazi bonke bestudio 7 ninjani impilo? Hayi mina ngiphilile basakazi. Hayi Christmas ibe right, siro thinking out hey. Sisey smart siyekhaya hey.
Mina Pepsano Samuel in Sichuan is speaking of Upumeka and Sankai. I echo into the Shinjang 2020. Mova Vele, Lake External Labo Bandu Labo. I got every corner since 1980. So, in a sea expectations of Shinja, more 2020. I echo into the Shinja as long as a pata is on PF.
I occur my own Kunigada, Oscar Pan and Zola, and Zola K4. What are the artists in Sevutan? Alinjani basakazi bakatuthe 7 siyaphila banjani abanye amnyakaloko imfunzimela sibili hayi unzima ukuthi lapho engikhona thina siyabantu esenza ama-peace job manje hayi lonyaka bekuwomile ama-peace job endaweni yobuTswana hayi pa-peace job bewomile asazi ukuthi omnyozayo omnyakozayo uzasiphathelani.
Ye, labo ke ngabanye abantu abasithumezela imilayezo yabo yama audio besitsho ukuthi umnyaka ozababona njani. So marvelous, that those are some of the people that sent us messages. And kade ngikhuluma ikuthi ke uWinky D sizwa kuthiwa ke kule nkinga inkinga enkulu album yakhe lethi Njema ungazane sokumele zimkhalele. So kuthiwa ke umanager wakhe usemapholiseni, sikhuluma khona manje ku-CID Law and Order. So siyabona njalo ke kula bantu abalokhu betwitter ngakho lokho baninga okunye omangalisayo. So ke sizaludinga lolu daba siqeda lapha sizuthuliya ngapi. So zulukani daba asithoveni.
Aiwa, tiri panya hizo dzidze wa imbi, tine mutereru wedu mukuru, top feni wedu wakatanga nesu pano pa Studio 7 kubira 2003, avati, ni Donald Mamboma. Anzi tetema avie ndi mkoma Gibbs, muriseiko iko Musa Kanganwe kufa kwa Samanyanga. So Gibbs wedu omitted the death of one of Zimbabwe's greatest singers, Oliver Mtukudzi. So Donald went on to say, please don't forget that this is one event that happened that left a lot of people very sad, and we saw him being given a hero's burial. So thank you so much, Donald, for reminding us. Yes, tangatisina kunyora kushaika kwa Samanyanga, Oliver Mtukudzi. Takaona vachitisiya iro gore rino, saka vari kuti ivo shua gore rino anzi pasi hari guti. And Dr. Akwari kuti, so thank you so much, Donald. Saka kune vese varipa live feed yedu pari zvino tinokuchingamidza. Ipana Kelvin Mindu aripano wagona chitova hanzi simavi, how are you? Aiwa inini, I'm okay. Simeon Banda hanzi muri seiko vashamarari nevatereri veStudio 7. Ini ndotamba hangu, saka nyorai numbers enyu, makaisa zvakare makode numbers enyu. Vagava Mutandavari vabva vaisa zvatataura vaisa numbers dzavo nemakode numbers avo. Eunice Ncube ari kuti muri sei, tirikuona Donald Mamboma ndiye atinyorera nenyaya ya Samanyanga. Aiwa, tinotenda. Bernard Bukumbwe ari kuti muri sei tete, kana paine zvimwe zvakaitika iro gore rino zvamunofunga kuti tasirira, munogona kunyora togona kuzvirenga ipo pano. Fungai Mataruza ari kuti good evening VOA, tinotenda nechirongwa. Top fan yedu Elder Perians, a hard year indeed politically, it is only getting worse. Chitemerere ari kuti makadi, aiwa kuno tiri wadi yedu. Michael Mapipi ari kuti pakaipa munyika muno. Leon Gezi ari kuti muri sei zvenyu uko Zimavi naDube. Ndiri kukubatsai ndiri kuno ku Cape Town. Aiwa isu kuno tiri wadi wadi, tiri kutarisira kuti taamuzuva rechipiri, tasarwa ne one day chete kuti tipedze 2019 tipinde muna 2020 kana Mwari vakatitungamira. Saka pindai muchirongwa muchitiudzawo kuti imi ndezvipi zvamukasangana nazvo iro gore rino ra 2019 zvamukada kuona tichikurukura pamusoro pezvazvo.
Yes, yabona ke Silomadume Utamu Okagwai kunjani nge mfowethu kuna ngambo ke Canada siletemba lokuti uyaphila uti lami ngikona ngibukele mfowethu. Timchabanga ne Utamachono Dube kunjani kuna ngambo lapho khona mfowethu, bona njani umnyawo obuyayo. So ke khuluma khona pasizwe tobe pandama la uti linjani VOA. Siyaphila kakhulu ke kwini lonke lisibukeleyo khona manje ndingabe likhona ku Facebook libe khona kuma websites ethu tendawani nje ezijeneyo ndingakhohlwa phela ukuthi lisithumezele imlayezelo yenu kwezithi sibale. Kuzobuya ke uvela phi Sindi Moyo uthi yo, that's a lot of things, bekunzima lonyaka ngakho ke silethemba lokuthi umnyaka ozayo kuzaba ungconywana. Giant Nyathi uthi salibonani ngibukele ngikwele Botswana kunzima okunye okumangalisayo. 2019 bekungani kutshele kanzima, 2020 aswazi kuya ngapi. So kutoa usile kola kumbani.
Anzi tina kola varipo panare. Hello kola.
Hello.
Ye kutoa mKingston kwa napo sekuwa ni Kingston kunjani.
Nila ngapila kunjani babo.
Ngipili lunga po wanapo Kingston.
Nilapa ye kukwe.
Ye kunjani kukwe uya tanyalu chinda kwa napo.
Ya sasa yichi manje hayi izulu kasifuna ukuthi line kulonyaka kuyaphiyo.
Kunjani?
Ha kula zulu nduna.
Ye manje umnyaka obuya ubona njani mfowethu?
Mina ngibona ukuthi kuzabe kunzima kakhulu, ha uza umnyaka ukuthi sizasela ukudla, sizasela imali, sizasela izinto, sizasela konke. Ambona ukuthi sizaphatheka ngani? Hayi cela ukuthi inkosi isibuzise sibili, hayi lapha siyafake njani, hayi ukuthi idola ithi ngiyabena singaseza, ambona ukuthi idola iyancedisa kanjani. Ha umnyaka ozayo, ha siyafa nduna.
Manje Paul nalingenza ungenzani phela wena two spills uphila njani khona?
Alapha siphila ngokuthwala into lezi amadona lezi manje iyazi ukuthi ifiwe leyo engayithola ngapi. Ithwele kakhulu. Umsebenzi yami ukhona sidala nalo ukuthi ungathola umumbu uhambe lawo kumbe eganyungu uhambe lawo kumbe kunemango uhambe lawo kumbe ekana kumbe ngathi. Kanti idizili lakhona liyadula kunento ongayothi ungayibamba kanjani.
Hayi siyakuzwa kakhulu phosa lokugcina mfowethu.
Ukugcina mfowethu ukuthi mbengelela abantu abangibazayo amaprogramu oborukobo labo labanye o-Livingstone, o-Millstone ukuthi hayi madoda asisebenzeni kade kade sincedisane singafa singabambisana kahle.
Awubona ke mfowethu sibonge kakhulu Kingston ungathelela kusasa kwalamba egogwe.
Yebo baba ungikhumbule kusasa ngikhulumela we futhi.
Hayi ngibongile kakhulu udingela ukuxaxaxa kunabo. Bye bye.
Oh, baba.
All right, bye bye. So that is Kingston. He says he doesn't see a good year in the coming year. So he says people already are starving. People need some kind of help, you know, in terms of food aid. So he says the rains are just hazy. Like there's almost nothing, mm-hmm. according to him. So the agricultural season says. He says it looks a bit bleak, you know.
Mhm. Okay, tende remberi tichi wani kwa sisi chiverenga shamuru kunyora ipo pano pa Facebook page. Ndoto tala kutora mkana uyu. Wakutenda vese vanogara vachitisigira pano pa Facebook page. Ndoto ye VOA Shona. Kunyangwe zvinhu zvakaoma tinoziva kuti data riri kudhura asi vanhu vanogara vachiuya. Top 10 yedu Elder Piri ndo vaya vati very hard year indeed. Leon Gezi yanzi muri seiko zvenyu ikoko ndo vati vari ku Cape Town. Michael Mapipi ari pano Makuramini yanzi pakaipa zima yaoma. Lamek Mufushwa yanzi simavi muri seiko yenyu musakanganwe kufa kwehero Dumiso Darengwa. Uye Concord ne Falkram of the peace. Hey, ataura chirungu mkoma bana. Business account, arikuti muriseiko good people here. I'm doing well. I just want to thank goodness for the Lord. Nekuti chenge itakuba muneja kawanda shakaipa. Zita Howard people's darling dirikuno kujoza ku Kempton Park. Christopher Katesi, arikuti chamisa na ED. Ngaba taurirane. Zvinhu zvifambe munyika saka kuna mukoma Christopher vari kuti ivo vari kudanha urano. Deben Chawanda arose I'm watching you live from Pretoria South Africa 2019 yanga isina kumira mushe. Tiri kuvimba nenyasha dzamwari kuti 2020 ichange iri nani. Aiwa pane vamwe vambotinyorera tisati tapinda pachirongwa chedu asi ndiri kunzwa kuti tina caller ripo
Solomon.
Hello caller.
Makadiko.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zvemuri kubvi?
You are talking to Solomon Gwerevende from France.
Ehe, kwakadiko ku France kumkoma Solomon.
Ku France kwakanaka zvikuru.
Ehe, tipewo maonero enyu yanga yakadiko 2019 uye zve muri kushuvira zvipi 2020.
Maonero andakaita 2019 angari makata chaiwo takasangana nematambudziko akawanda uye akasiyana siyana zvikuru takanyanya kutarisana nenyaya dzepolitics takatarisana nenyaya dzeeconomy vanhu vakatambudzika zvikuru kwazvo zvinonyatsotobatika uye kana kuti zvatingati muchinhu zvino zvine yatinoti concrete evidence. Saka vanhu vakasangana nematambudziko ekukwira kwemitengo, matambudziko ekuchinja kwemaretsi emari, matambudziko akaita maybe say sudden change of the currency, especially with the particular reference to the use of maybe US dollar zvakanga zvisinga tarisirwe nevanhu kuti zvingaitika there and there or suddenly. So as a result, zvaka affecta vanhu vakawandisa uye zvaka affecta even my institutions and business entities zvakanyanyisa. Saka ndandichishuwira kuti dai zvaigona mugore ratatarisana naro iri paitwa zvakawanda zvakasanganisa maybe a reflection on issues to do with the economic policies. Or a review of economic policy so that maybe we can find a way forward of rectifying these challenges which people are currently facing.
Aiwa. Maybe to... Taure, you mochi taura mazwe upezi, sira.
Okay. Ndingangoti mchidimpu chaganya nukosha, maybe chingai basira apandeche kuita maybe a dialogue between different political entities so that maybe they can come up with a meaningful solution to the problem that are being faced in Zimbabwe.
Aiwa, pakanaka chaizvo, muve nezuva rakanaka, mino kana paine vamwe vamuruda kumoresa.
Ya, vekumoresa ndina uche wekutanga ndoda kumoresa mukadzi wangu Naume Mudzingwa ari kuZimbabwe kumasvingo nemwana wangu Tadiwanache pamwe chete nevabereki vangu mai nababa Gwerevende vari kuBuhera kwamutokomba.
Aiwa, tinotenda tinoshuvira kuti amane shamwari dzenyu vari nani zvavo kwa vari kumasvingo uko.
Handiti ka.
Ehe.
Tatenda zvikuru.
Okay, thank you so much. Bye bye.
Yes, okay, okay, bye-bye. Donald Mambo Maso Tage Slomine Uzekwan Hotwake Ngarubala into message yotwa. U giant in ya to salvonani. Nibugele ngwele Botswana unzima wenzakale lonyaka 2019 ku 2020 sibona ngani zabe sithola amagato bavuzayo njalo Musa Mazibuko kuti nditshona njani Dube ukuthi kona umnyaka ka 2020 uzabo njani izano sabuza asibonto kuyaphumani kwabela kufana nje Wiseman God knows nyati uti ngona nami Dube kona hamba ngibukele ngise Gauteng e Hillbrow ngiphuma eKezi eMapisa kunjani lapho khona kona ngapha mfowethu uza mo Dube uti Zimbabwe will never be alright. Kusasa kumbe nini? Zanu kwa sabusa. Utatenda la uti hello bafo itu. Yes, Dr. Sto Donald.
Ai wat no kuchingamiza hii mchirongwa mkoma Donald Mamboma.
Ma tete mafela na mkoma Gibbs mafela si.
Ai wat asquera. Ta urai tins gwende zipi shaka kubata hii rogore la 2019
hii. Ah, zimwe tina tawa. Zimwe tunge gwende nika.
Nare dzenyu manje mbofambai fambai tone.
Halo.
Nare dzenyu ameno zvari kuita fambai fambai mbichana.
Halo makundo.
I regret to go call you back. Isa yenyu phone pass will call you back.
Alright.
Yes, yeah, sorry mambo masi. Sorry mambo mapeli kale kona lapha. Yes, bona ke usithi Ncube uti baba Dube ngibukele ngkhona lapha emsazweni lani lonke. Umandla Mkhonazi layo kona lapha phela USA. Kumbe singazi ngike ngabona imfaniso yakhe ku Facebook engazana seZimbabwe. Bengani ukugade inqola foid unjani lapho khona kona ngapho. Siyabona ke banenge abantu lombonisi uSibanda semtaweni kunjani?
Aiwa, pane vamwe vangavatinyorera patamboisa post yedu tina Lizi Mugova angati ndifonerei tikuedza namba dzenyu Gwerevende Solomon Tafadzwa Matsia Egias Muvindi Levi Musara Noxin Tembo Donald Mamboma ndova tanga tikubva kutaura navo Praise for Losu Joshua Matutu Washington Mabizeni atanzi tifonerei Hadi Nelson Zuze anzi please ndirikudawo kuti mundifonere please ndiri kuno ku Nelson ku Rustenburg Morris Mushlanga ziyawena hanzi takatamba Christmas zvakanaka uye Mwari vakatisesedza kudzamara tasvika patiri pano inyasha dzamwari kuti tigone inyasha dzamwari pamwe pacho taisangana nematambudziko akasiyana siyana uye nyika yedu yeZimbabwe iri kuenda kumagumo kubva zvakapinda vari pachigaro ndibateyo please pari zvino panhamba idzi ndobva vaisa namba dzavo saka tinokutenda ivese vari pachirongwa chedu pari zvino uyezve musanete kuramba muchinyora pfungwa dzenyu tiverenge toda kunzwa kuti zvii imi zvakakubatai muna 2019 uyezve dai maiwana mukana wekutaura nehurumende tichipinda muna 2020 maiti chii tinoona mangwana muimbi Winky D anga akatarisira iye gafa anga akatarisira iye kuita gafa party pa HICC Marare achiparira iye album rake idzva rinonzi Njema asi pari zvino pane mutauro wekuti anzi iye ngaamboenda kumapurisa achinotaura nyaya yake kuti zvakamira sei asi tichange tichikupai nyaya iyi nekutambira kwatinenge taiita asi pari zvino gafa iranga riri kufanira kunge riri kuwanikwa iro vachivharisa mangwana ku HICC asi vati zvazikanwa kuti zvichienderera mberi here nekuti vari kunzi album ravo iri rine chekuita nezvematongerwo enyika.
Toke uchaiza lizve nero mandla mukwana zive kuti sakuona Dube zinge sakhuluma ngawo kuramba kuti I'm watching you from Indianapolis in Indiana. Knowledge Mkizo Ncube uti how do I access the station of the people? I'm lost, guys. Give me these frequencies. So here are the frequencies. Knowledge Mkizo Ncube. So you can find us on Live Talk on 909 meter wave frequency, low 4930 and 15460 kilohertz short wave, starting at 8 p.m. from Monday to Friday. The Pinda 40, 909 meter wave frequency, and 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m. I think it was really Knowledge Mkizo Ncube. So in our front usingene usizwe mnandi nje hamba khona apho usizwe ukuthi unjani. So ke siyabona ke kulaba abantu abangenayo baningi sibili abangena namhlanje lingakhohlwa phela ukuthi siya live streamer khona manje VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona. So wena ulakho ukuthi uya ngapi? Ngizokuthola slot afa zicinga.
Hello caller. Hello. Ai wathi wathi tsora nani uye zvemuri kupi?
Murutara natafadzwa ndiri ku Polokwane South Africa.
Kwakadii ku South Africa mukoma tafadzwa?
Ai wa South Africa kuri nani atete?
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu makaiona sei ku 2019 uye zveshuviro yenyu ya 2020 ndei?
Atete chokwadi chisingaputsuka ma 2019 yanga yakatomera zvikuru sei tiri pa Zimbabwe apa. Ya muri dzatiri kuraramisa tiri kunoko kudai dziri kuti pamitoro mihombe chaitayo because kubva pane zvese zvaunofanira kudya nezvekupfeka nezvese zvaunofera uchiita ndo unofanira kunga uchita wagadzirira vari kuti kumusha hakuna kana plani hakuna kana zvani. Saka pa 2020 apa zvingoona zvakaoma zvakadaro shuviro yanga yaide kuti dai vari kutonga nyika yedu yeZimbabwe ava vaedza kuitawo plani yekuti pamwe wotingakwanisawo kuti tidzokere kumisha yedu tichishandawo tiri munyika yedu yeZimbabwe tisimudzawo nyika yekwedu because mashandiro atiri kutoita kunoku zviri kuratidza kuti iyo South Africa ndiyo iri kutofamba and pakuzopera kwenguva yedu nyika ichazonge yakumashure shure kwekupedzisira.
Saka munoona sei 2020?
2020 kana tiitarisa tiri kusaidze kuno kuSouth Africa kunoku leona kuno zvinenge zviri nani kuno zvoshandika togwanisawo kubatanidzawo zviri zvitatu zvichibuda kuti kana tiri kumusha kuZimbabwe handiri kuona vanhu vachiomerwa because ndikatarisa mvura chaisha yemudenga haisi kuda kunaya zvinhu zvakaoma semamiriro zvakatoita izvezvi asi hope ingoripo Mwari ndewo munhu wese pamwe zvichaita.
Pane hama neshamwari here dzamungada kumhorisa?
Ya ndingada kumhorosa shamwari yangu inoitwa Maovheni Nyamukubva ari parisape apo. Ya ndofunga ndiye chete.
Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Natenda.
Bye bye.
We've got on VOA Studio 7, we've got Melusi Ntini, who says I'm watching you from Kokwe. Kokwe Pela is a Midlands, eh? Aaron Makowa says, follow me right now, guys. I think he's in Zimbabwe. Then Taipan Muzi says, the people of Zimbabwe must stand up and fight for change. Then we've got Rapson Mwale, who says, njani Dube, libo dlala pela wonka ma video, la ama audio, ngiyacela guys, za dlala fowethu, liyako za itingatinga kona hapa. Uti nga ise tuuze siya posela, na uti kachana ngazani kwa si yehluda. Thailand Pings, uti watching from Dola, Zambia, ye kunjalo ke, saslo Paul Ndlovu, etsungwa ini? Paul Ndlovu, kunjani?
Ngiyacela kunjani, sagala.
Ah, ispile fowethu. Akucho pele uti umnyako za ubona njani?
Hai, mnyawaza, mina ngendlela engibona ngakhona angiboni change ba enkulu engaba khona. Ngoba angithi uyabona ukuthi nje masikhuma ngomnyawaza sikhuluma ngento ekhona kusasa ngo-12.
Mhm.
And the multi abheka isimo sisatshona phansi. So akula mehluko mina ngubonayo ukuthi next year singathi singabhekela change. Into ekhona nje edingekayo umsakazi eZimbabwe. Ngicabanga ukuthi if abantu beZimbabwe befuna i-change isezandleni zabo, i-change ayikho ku-government, isezandleni zabantu. Abantu abayeke ukudividana, abantu bahlanganisa amakhanda, abantu badingide into engabenza ukuthi baphume odakeni abakulo, kanti ukuthi babheke ku-government. I-government yona ayikho enkingeni, okusenkingeni ngabantu beZimbabwe. So udingeka ukuthi abantu bahlale phansi bahlanganisa amakhanda, babone into engabenza ukuthi baphume enkingeni abakuyo. Then from there ulapha bangawazi ukuthi bakhulume nge-change yelizwe. Ngoba okwamanje omunye udonse siyale, omunye udonse siyale, ongangokuthi inkinga seZimbabwe asikaqali ukufesana naye. Into esofanayo manje ilokhu esikwenza ukudlephana thina singabantu, singabahlali. Uyabona? So kutho ukuthi ngezinye indlela i-change isesefar ngoba sisaba thina sodwa, you understand? So kudingeka ukuthi abantu bahlanganise umqondo, bayeke ukudividana, abantu babheke the real problem ekhona eZimbabwe ukuthi idinga iphi attention from ebantwini, idinga liphi icembu lezombangazwe elingabasusa odakeni. Whether uyamthanda umuntu or awumthandi, don't hate umuntu ngokuthi ubadla elithile. But ibheka i-future yakho labantu abakho ukuthi isi singavotela lowo muntu mhlawumbe kungaba li-change elizweni.
So change okutho ukuthi change ingavela ebantwini vele ngokutho kwakho phela.
I-change, yeah, i-change ingasuka ebantwini ngoba okwamanje angiboni mina ikhiza niphefu ngwayo ayila i-change. Msakazi ukhumbula ukuthi from 19 amthola obungazalwa or wesizela don't know modzele bumncane from 1980, how many years now? Do you mean ukuthi usazoba le-change ezolebeza niphefu ukuthi ngabe ihamba ngenyawo?
Yeah, I think 1980 ngase ngilama 20 kona manje. Ngase ngikuke blind.
Ukuthi ukuthi manje sizofuthiye kunjalo kunjalo.
No point. Ngibonga kakhulu Paul.
Hayi, yabonga na.
Ube nomnyaka omuhle, omutsha omuhle.
Hayi, kakhulu msakazi, mhlambe sizobona i-change njengoba nje siyaqala ukungena into leyo ngo-2020. Ngilakhe emkhulu kakhulu ukuthi abantu bathole inombolo efana naleyo besaphila.
Hayi, siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathola kusasa eh?
Ya, ngibongile nami.
Yeah, so that's Paul. He's laughing because he was saying that maybe in 1980 I was not born. So I was telling him that I'm a brand new second hand, you know.
I can imagine. So, anyway, let's take a call. I understand we have Agnes Muvindi. Makadiva Muvindi, tinokuchingamidza pachirongwa.
Kana nemurayidere sitama vema muka sei nekuswera.
Aiwa ataswera kunokuya kumatutu saka ataswera hedu zvakanaka. Hatipewo pfungwa dzenyu 2019 yange yakamira sei.
Ah, 2019 yanga iri nani zvayo. Kune asi ndinoona sekuti yanga iri nani kune suvamwe vari kuno because tiri kuno South Africa asi kune vabereki vedu vari kumba hazvinhu hazvina kumira zvakanaka. Yanga isina kumira zvakanaka.
Mhm. Ko 2020 mnoiona ichizodii?
Maonero angu pana 2020 apa zvakutoratidza kuti zviri kunongedzera kuti zvinenge zvicharamba futi zvakangooma kana pakasaitwa nhaurirano dzakajeka dzekubudirana pachena pakati pehurumende yedu. Nekuti maonero andiri kuita ini kuoma kwese kwakaita zvinhu nekuchema kwese kwatiri kuita isu zvizvarwa zveZimbabwe. Ndawe kuti hurumende yedu inenge isiri pachokwadi nezvinhu zvayo nekuda kugadzirisa gutsa ruzhinji. Nekuti dei yanga ichida kugadzirisa zvinhu ka kutaura kuno tingadeita pane imwe stage pamwe kutaura kuno tese tingadei takadzokera kudzimba taakushandirawo kunyika yedu tichikwanisawo kuita icho neicho tisinga neteki semanetekera atiri kuita. Nekuti tikatarisa izvozvizvi tisi nemaomero akaita zvinhu chikafu kumusha tiri kutoshandira chikafu kuvanhu vari kumusha pari zvino.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii takatarisa iyo 2020?
takatasa 2020 denda iwana mukana wakutaura nehurumende handaikwanisa kuti ndivataurire kuti ndiye vakwanisa kuita serious vaonawo kutambura kuri kuita ruzhinji nekuti ngavasatarisa kuti vari padhuze navo vari kuti zvinhu zvakanaka nekuti maonero andiri kuita ndekuti havasi kutarisa rumwe ruzhinji rwese rwunova irwo Zimbabwe yese ee vachitarisa ruzhinji rwese ka vangadai vachinyatsoona kuti hazveshuwa vanhu vari kutinetseka asi ivo vanoona sekuti zvinhu zvakanaka vari padhuze navo vari padhuze vari mugavhenmendi imomo ndo vanenge vachidya vachiguta vachiita sei saka vanoona sekunge zvinhu zvakanaka ende zvagara munoziva kana munhu ariiye ari kudya anofungidzira munhu wese akaguta
aiwa chikwasai hamane shamwari tinzwi
aiwa ndinotenda ndinoroda kukwazisa hama neshamwari ndichitangawo nemhuri yekwangu kwamuvindi kubhuyera ndichitimhuri seiko ikoko vese vanondiziva vanondifarirawo vese nemi vanasista mavhe haa ndinokutenda ichose
aiwa
tinda muchirongwa
tinokutendai munogara muri pano musanete gore ra 2020 rambai muchidzoka ipo panapa
aiwa pano handibvine kuti ndipo pandinoona chokwadi chese ndopanotaurwa nhau dzinonyatsokufadza dzino dzisina kwadzakarerekera
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
ndinotenda
vote ZANU-PF Central Committee Member right now. Central Committee Member right now. And that is Joseph Chuma. He's in Victoria Falls. He's attending a carnival. So we have requested him to join us for only a few minutes. And he says he can't continue after those few minutes. So, Mr. Chuma, just briefly, we are looking into 2020. What are your expectations as a party and as a country?
I will tell you my one and uttermost expectation as a person, and that expectation is that I wish that people would come to the table now. We have identified a lot of problems that our country is facing and going through. I think 2020 must be a year whereby people now come back with solutions and solutions and solutions. We've got a president who's willing to listen. We've got a system that is willing to embrace. Why don't we take advantage of that? For the betterment of Zimbabwe, we need to now come together and say, let's offer solutions to all these problems that we have. Sit down as brothers and sisters, as Zimbabweans, and come up with ways, strategies, whatever you can want to name it, that will make Zimbabwe a better place that we want it to be for ourselves, our children and our children's children. Once we do that, then we will have moved them a mile longer than what we should have been doing this past 2019 year. So the 2020 year must be a year of revelation, a year of solutions, and a year of working together, irregardless of whatever party you belong to. Be it you are from ZANU-PF, MDC, ZAPU, or whatever party, let us come together and put our hands on the deck and proper solutions for the betterment of Zimbabwe.
Yeah, kodwa ngisindebeleke siyubuze khona ukuthi wena ubona njani nxa usukhangela sibili abantu bakhuluma njalo bakhonona babachuma bathi ababoni vele kusiba lenguquko ilizwe kingazani lomnotho obhidlikayo into ezinjalo so wena ubona ngani inguquko yangikhona iyavela ngabuchuma
sesibonile inhlupho ezisibambileyo njengelizwe lami leZimbabwe izinto zonke ezisikhathazayo sizibonile Also, kuzaba impumela ukuthi ngiyafisa ukubona umnyaka lo ozayo ka-2020 ube ngumnyaka wabantu abazabe befisa khona ama-solutions esingakuthi sihambe ngesintu abazabisa khona imizamo yokuthi siphume enhlupheni zonke lezi esizibonayo singavele sikwenze lokho singakhangeli amabhathi esiwagqokayo amabandla asiyetshiyeneyo ungabe ngweZANU-PF kumbe ngwe-MDC kumbe wangabi into eqakathekileyo emqoka yikuthi silo mongameli olalelayo ofuna ukulalela ode ngabizwa uyasabela afike sefikile endaweni eziningi simbonile kobulawayo ebuya wahlangana labantu aba massive society organizations labana eba kugade ngesikhathi saba bomgabe vele kwawo ingwele ngonyama kungabonani kodwa yena simbonile ehlala lapho o Jenny Williams labana abe hoza nabanye amagroups atshiyeneyo njama ukudinga ukuthi kanti singakubamba njani okuyinto lokho. So u-2020 abe ngumnyaka wona lowo ukuthi bona wonke umuntu kazizwe elelungelo elemfanelo yokuthi bona abise imizamo esingayenza yabona impendulo esingaba lazo kulihlupho lezi esilazo njengezimbabwe singavele sikwenze lokho njabe sesithuthukise iZimbabwe.
Tuda kutombonzwa zvecarnival nokuti ndokwakati kwakamira sei kucarnival kuVictoria Falls kwamuru.
Andisho carnival hangu inirokumusha sikuita ameno kuti mishona inoziya tikuedza kurangarira magamba yedu emhuri yedu but Victoria Falls ndambopfuura nako batinekumusha kwandatienda aiwa vanhu vari kufara ndaona kune varungu vanhu vatema vese vanga vari vese together. Saka ndaona kunge spirit that was very festive indeed and we commend that vanhu vechiuya vechipara kudaro but ndazvipfuura ndakuenda kumusha hangu but mangwana ndichaedza kuti pamwe ndingatiza kumusha ndimbodzoka kuVictoria Falls ikoko kucarnival yacho tichimbosvitsa 2023 ikoko.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Yes, you have a quality. Bye bye.
We have a caller. Mm-hmm. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukusora na nuye je muri kupi?
Ndiko South Africa mzara na levi.
Taura iti nzomkom.
Nina angu ndirongo ti chimiro chekumusha kutichimire zvakanaka.
Mm-hmm.
Unge ZANPF NMBC za sangana za taura pane maanza zipape kutinyika ili nga famba za kanaka saka pane nidi kutipatupavi ni kuzinini pisa kwa kare kuna vamnangagwa va kare pamweji na vachamisa chunizuite za kanaka bozi mamira za kaita za mamira za kanaka za chose.
Makakwa nisa kuenda kumushere pakisi musapa
nda gara ndiwanze inda hangu mpa Christmas ndiwanze inda kumusha every January. Pati ndakandiriko kundakenda kunamu ya CC mkua 6 nikazoka mkua 19.
Aiwa ne matambudziko. Makatari sirachi mugore ra 2020.
Mugore ra 2020 ndirongo da hangu kupavene shanduko. In fact ndiro hangu tima main political actors munyi kamedu I have a more progressive because my problems they day standing and no longer about political level. This is numbers are not.
Pane vamungada kukwazisa here?
Ndoda kukwazisa mai vandakasiya kuchivhu, mai Rukato, nemusikana vandakasiya agere navanonzi Roslini Mpindu.
Matimudzimai wenyu here kana kuti?
Musikana webasa agere namai.
Alright, okay. Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Tinotenda kwamurume.
Bye bye.
So it's good that he can still remembers that there is a mate at home and
says, yeah, inspiring indeed, yeah.
Unkosi nati Chingandebele uti siyabonga Studio 7 ubalani umnyaka ka-2019 belisethulela indaba zeqiniso sahlala selisekela ngo-2020 siyabe silani nsuku zonke. Siyabonga kakhulu ke Nkosi nati Chingandebele, he says thank you Studio 7 for giving us very balanced news. And then we've got John Khumalo. Khumalo, kunjani? Uyaphila Khumalo? Sondela efonini kuye, sondela efonini Khumalo.
Yebo.
Ye, ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka ozayo ngokubona kwami kuzoba nzima kakhulu. Ngoba into esikhala ngayo ngamanzi. Then khona manje isikhathi sokuthi nga imvula ina ayikho. Kusho ukuthi siyongena kuwo lo nyaka singena mvula, singena lutho. Kukhomba ukuthi kuzoba nzima kakhulu ene nala eSouth Africa nakuBotswana lapha ngiyabona ukuthi kuzoba nobunzima kakhulu kubantu baseZimbabwe. Kube kuya ngami nga abantu bebambana bazama ukulanda ingozi le ezayo ngoba la South Africa akusaphileki.
Mhm.
And then ebutwana nako akusaphileki. Bakhala ukuthi sibathathela umsebenzi.
Mhm.
Kube naleyo umsebenzi ayikho. Njengamanje akusena belungu la South Africa amaplazi wonke mawuhamba lapha akusena belungu. Ivijana le esele yabelungu. Baba bambe inkunzi, baba tshontshela, baba bulala nabo bayaphuma futhi. Lawo uma ungumuntu omnyama, uma ungathi uvusa ikhanda uzama ukuhluma, bakubambe inkunzi bayakubulala. Manje siyakhomba ukuthi inyaka ozayo uzoba nzima kakhulu.
Hayi, thosela ukugcina ke baba Khumalo.
Ya, elokugcina nje engakusho ukuthi abantu bakithi ngabe bambane ngoba ekhaya khona siyabuyela akujiki. Ngoba impilo khona lapha njengoba ingasekho nje sokukhomba ukuthi asibambaneni sibuyelele ekhaya kusese nesikhathi silungiselele ukuthi njengoba kukhona izipompo zamanzi lana zokupompa amanzi ngabe siyazithenga sizise ekhaya zona lezi ngoba belingumabe bephuma eplazini lapha bazithengisa zisachiphile
thenge
zona sizipha amanzi ekhaya silime
yikho
nje ngila ukuthi ngabe siyakwenza thina esilana ngaphandle kwelizwe.
Hayi Khumalo, sibonga kakhulu, kube lomnyaka omuhle omutsha omuhle kakhulu ba.
Ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu nami ngiswele imilomo ezinkulungwane. Studio 7 aqala ukuyilalela ngabo 88
yebo phela.
Ya manje yabuya yangilahlekela, manje sengiyitholile, ngijabula kakhulu uma nisekhona.
Hayi Jova mfowethu, siyahlala sokwethulela kumnandi.
Awuzwake, ngibonga kakhulu.
Hey Khumalo baba, thank you so much. That's Mr. John Khumalo. He's saying that his major worry is lack of water,
mm-hmm.
and then other issues. He says people should be actually united and go back home from South Africa, because in South Africa, he says, life is tough.
Mm-hmm.
Now, people in South Africa don't want them anymore. And in those farms occupied by white commercial farmers, he says there's no longer any work there, because some of them are being beaten up and, you know, all those kind of things. So he says the best solution is to go back home and revive the country.
Mm-hmm. Ah, we have Mkoma Donald Mamboma back again. Talk to Ngamiza in Mfaro Mkoma Donald.
Hello, this is Mavela. I'm Mkoma. Mavela, she.
I want to square. Multiple Maonero Enyu Jisho Kakubata 2019. Iyata Agusia.
Tini chakanya ya kundiba ata sete Mavela. Musuwa 23 January. Boreshi tangai. Usia kuti kurashivo. Kwa na wa mtukuzi. Kwa kwa ndigo ata sengai. Kwa zino ndombo funga kuti. Kwa mwari waka funga si
mhm
asikutonga kwa wakwa asina za tenga ita doji njandu shakanya kundi bata shakanya ya mgore plata siya rozi
mhm
kura shiu kwa taka tana samanyanga
mhm
teni nito soya edu zimu atinga te edu kufu atinga zuti kwa kana kila pana nindi kwa kasha kila pana nindi
mhm
kuzo siwa wakwa taka tana wamu ya wamu kabe o desuno shakati kwa mgore ne asi chakanya ya kundi chinoni ya kundi neza na ilo sinu kushaya kwa tukura siwa kwa na samanya kwa takajiwa hapo ndaka kwa tiwa sisi mazira kandu kunebirai
mhm aywa paka naka paka
naka asi wena wakuzo kutambura kuru kita wano mimi kwa tiri mazira kana indikesho ni mburi gore nyo teja na suda ubata mangusira mangwane apana picha kati ya sinu ura tiza kuchishinga waringa wara kana kila wana wezi mbabia nukuti siripo sofaka apana chati ya chincha nukuti kana sinu zaka ngomira sisi apana singa tifa hupi nukuti maitu wata singa ndio hao ndio hao saka tina change ya singa karisila
mhm
ete mwome ndio wato mkuti gorela siku pinda chungo pinda mgorela kango fanyo natakuda kala ringa tita we nukuti atika takwani kwa hizi zile kwa hizi 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 atina chatinu kwa hizi kwa hizi kwa hizi kwa hizi kwa hizi kwa hizi mhm nakabu kuzi hini chiti nina se kuruwa rumu kabinet ya mnangangwa wa mtoji deputy minister of information.
Mhm.
Pati zvavane nguva chitaura zvaro kuda chitaura, unonyatso kuona kuti zvishuva ka. Uyafa, kusine kunechiedza kana zvisike ku Kenan chaiko chaiko. Tikiri kure kuti mavhela zvekuti zvinoda kuona kuti haa kwa tiri chaiko. Nyika yego kuti yana kauya zvokombita dzimwe nyika mutadzi kana kupasire zvi haa tiri kure kuti mavhela. Pati rege kuti hatida kusora kana kuti nyika yedu. Hatizi dzipatro tinayo patro zvisi.
Mhm.
Pati zvatiri kuona zvezve ground kuti mavhela hapana kana chingati pa hope kuti tingati gore na 2020. Hai zinga zvedika chino kana vachingoti ara kuti Poland yacho vachitaura vachinopita hove dzavo kumba kwavo kukiri kuti kupurazi kwetwe haisha zenge nhimbe kudaro hapana chinobuda chichimavhela ngatitaurira nechokwadi hachiputukama
aiwa mashoko makukutu chitaura enyu 2020 makatarisira chiimba mamhorisa amanesha mwari.
Ah, ndachingokumbira kuti kana mwari arambe akangoti vhurirawo mizuno tikona tikona sakana kuri kuri South Africa. Mhm. Asi zvinini tavari kunoko vari kuti varuda kubvisa renonzi Border Management Authority.
Mhm.
BMA takaita ibhiura da kupatswa ku parliament kuti paborder pachinge pabviswa mapurisa atinowana vamwe vanoshanda pacho inonzi border nekuti vanenge vava under one roof vanhu vanenge vashanda ipapo.
Mhm.
Uchimizi kuda kustrendena kuti vanopinda munyika yemunoku South Africa vachibva kune dzimwe nyika like Zimbabwe inenge itambura nevalaudi. Inenge yakulimita maitira maone vandozviita saka ndokukumbira kungoti dei kuti mwari vangoti zvavo vasanyanya kuzoomesera.
Mhm.
Upenyu weZimbabwe vatova mune dzimwe nyika kutaura chokwadi hauzi Zimbabwe pachayo pachayo kuti idzinzira. Musha wangu wangu kuri kuZimbabwe kuti vane hama inenge ichitumira regeri kwaini Botswana America kwamuri ikoko Britain kana wherever.
Mhm.
Musha woga woga pano kutaura chokwadi kuti musha woga woga umire muZimbabwe pano vane umwe munhu anenge ari dhaivhora.
Mhm.
Saka ndoda ndokukumbira hangu kuti dei mwari papa panyaya yekutogona vamutana Dr. Aaron Mutswadi minister of home affairs ari kunoku kozi vane vagati vakasimba nenyaya iyo I remember ndonga muchiri kurangarira vachiri kuhealth vaimbotaura kuti maZimbabwe ngaa akaita zvipatara zvedu navo vako home affairs kwacho saka vari kubvisa renonzi border management authority kuti paborder pange pabvisiwa vanhu vanoti kwai vari thousand ori pasoja yaane mapurisa atinoona paborder saka anenge ava kuplike anenge ava ati vanhu anenge ava vese vanenge vachanda paborder vane zviripota department vanenge vakaata one
aiwa mashoko makuku tichimhoresai hamanesha mwari
ndoda kumhorosa vanonzi vazhiwayo vari kuedza kuzondia kuno kurasidibheti kuti fere mukuru wesidio zeni vabota vane nemakusini vachindidzisa kuti posevo chingoo zvozana takatanga kare plasi hai hava tava mhuri imwe chete plasi ndinofarira hangu sidio zeni nhepe nyoro rinotevera vanhu vakabva mupaubheti pemuwai kumasvuro vari ripota kanyora ini muchiveri mudzamba dzangu dzinenguva mchizokuti tikutirawo reporter province yetikasara mukati muko magandiri maramba saka ii kuteerera kwamaita imokuva inhepenyoro yandoona kuti hai nhepenyoro yakasiya nedzimwe nhepenyoro dzandoziva
oda
kumhorosa vanhu vekwamamboma ndoda kumhorosa vose vanondiziva nevateereri vese vestudio seven ingoti
aigore
ra2020 rakanaka
aiwaestudio
seven mukoma jonga kande miri tete mazera zinochanga yauye mukoma chris gande mutungamiri ngomo mike hove tatenda gumbo tete sandechive kyanga vese vanhu vandasiya ndimi yake meva mainjiniya nemaprojecta enyu nokuti negore rakanaka nokuti mutaa muno makashanda zvakazimba chaizvo
aiwa tinokutendai mukoma Donald munotipa manyemwe munotipasa manyemwe akataura samanyika samanyanga wamaa muri kutaura muchakabvu
ndinofara nenhepenyuro iyi nekuti handigoni hangu kutenda tete mavhilazi ndinongoti muve negore rakanaka muchingoramba muchingotoramigwa ndotendawo ina maripota enyu ari kumaprovinsi akasiyana siyana mukoma Lloyd Moyo mukoma Taurai Shava mukoma Thomas Chiripasi Mike Okari yatinenge kanga udzigi King Galu
munovaziya vese shuwa muve nezuva rakanaka navo vanofarawo nekuti hazvisi nyore kuti vange tichikupai nhau zuva nezuva takutosvitsa kupera kwesenchuri inoi pano mangwana tinenge takunokuzoenda ku2020 musi wechitatu tinoita tova muna 2020 saka tinokutendai kuti makabvira nesu kure uko kudhara tichangotanga
vakatanga vana mukoma Reichoto vana the late Caroline Gomba Gomba tinongoti mweya wezoro remugwari nepenyoro iyi nepenyoro huru oda vanhu vangazii
aiwa
tokumira kuti munozoita munoswa muchatsanangura kuti yakatanga sei
aiwa ndimune muripo paprogram ndimune muripo ipapo musi iwoyo muve nezuva rakanaka.
Thanks, Matabas.
Bye-bye.
Yes, nokumbulani moyo konapa ke Studio 7 VOA Ndebele ku Facebook page. Ukumbulani ke ukuthi abantu bebulawa kunje, bebulawa indlala. Lokunye nje ababhekane lakho kambe libona ngazani kungaba lotshintsho yini. Okuseleyo ukuthi nje MDC Alliance yeZANU-PF kumbe zikhangelane ziyenza utshintsho asikwazi ukuthi kungaguquka izinto eziningi. Sokuthe ke silobaba lapha ecingweni wathi seze ukuthi silobani ye mfowethu kunjani.
Hallo kola tiripo Makadi tikusaona nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Washington Mabizeni ari muPretoria South Africa.
Epitoli kwakadiko Pretoria?
Kupitoria kunenge kuri nani uku
taurai tinzwi.
Gore ranga rakatanga zvaro rakangotoipa ipa sezvo munongoona kuti kutanga pakutanga kwaro kusika pari zino pakupera kwaro kwaingoita kuuraiwa kwevanhu kuita seuye zino kudhura zvokuti takazototiza kumusha uku munana October ipapo tanga tiri kumusha but patakanga tatoona kuti zvaakutodhura zvakanyanyisa tobva tazototiza zvimwe zvine mutsindo ikoko kumusha zvokuti esh tanga tatokuvara nenzara chaiko chaiko.
Mm-hmm. Saka munoona gore ra 2020 richizomira rakadii?
Kumusha.
Hello?
Ye, ucingo lwakhe unganisoluhambile mavelas. Tate umeluleke Ncube usecingwa umeluleke Ncube kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Isiyaphila kakhulu ke. Wena ungaphi kona mfowethu?
NgiseThekwini eDurban.
Kunjani eThekwini?
Hayi eThekwini ku right buti njani?
Hayi mbijana mfowethu. Ye, ubona njani umnyaka obuyayo?
Eish, hayi unyaka ozayo mina mangubhekile hayi kwinto ezoba right.
Mm.
Ayiko as long bengajintshanga ihulumende.
Mhm.
Ayiko into ezolunga eZimbabwe. EZimbabwe abantu bayahlupheka, bayathaywa. Vele kuthwele kanzima. Sikwamanye ama country kanje vele akula msebenzi. Mina ngazi ngishwa abafriki. Kanti yona uhulumende cela lisidlulisele yona amazwi lasiwakhulumayo ukuthi kabantshintshe ukwenza basithole beyenza imisebenzi ngathi sifuna ukubuya phela emakhaya ethu sizothola imisebenzi.
Ye kuzizazama ukuthi sibatshele khonokho ke besizoba buchuma khonapha uJoseph Chuma webandla lezanu PF uthe abantu kumele besebenze ndawonye phela kwenza ukuthi kube lenguquko. So khuluma khonokho nje sithi amabandla kumele angayenzi lokhu kunganihulwa basebenze ndawonye kambe ungabavumelana la ngakhona kuyini?
Ye ngingavumelana naye ngalokho.
Mm-hmm.
Akubanjwani eZimbabwe sikwazi ukusebenzisana sisizane lapho esizana khona. Mm-hmm. Government. Nayo government ayithutha abantu ngendlela e-right. Ingachaya abantu, ingakhipha amasotsha iwagcina umthetho.
Mm-hmm.
Ingakhipha amapolisa agcina ukuthula e-country. Kodwa kakubanjwani singabantwana beZimbabwe sonke sifuna impumelelo. Bengazicabangeli bona bodwa.
Singathi wena okufunayo i-unity ukuthi abantu bayenze khonoko kukhomisana umlotha.
Ye, basamba nini singamaZimbabwe sonke.
Kwenzakala khonoko nje abanye bedosa besiyale abanye bedosa besiyale abanye bathi bale Pollard abanye athi asingeni ku Pollard yangkhona. Hey kunzima mfowethu.
Kunzima mpela akunzima lami mangibhekile le ndaba ye Pollard mina ngicabanga ukuthi into yabo nje abayiyenzayo.
Mhm.
Yokubhayizisa abantu nje kuyinto yabo ye ZANU-PF abafuna ukuthi bazibone kona kuyibo bodwa abakwazi ukwenza izinto eZimbabwe.
Hayi mfoka Ncube isibongile kakhulu ungadinga ukusasa ube le lomnyaka omuhle omutsha lomnyaka omutsha omuhle kakhulu he.
Hayi siyabonga.
Kulungile Ncube bye.
Pana Shepherd Mbanga I'm watching you from Bulawayo makadiko Memory Zulu I'm watching you from Cape Town Masota Fekwe Sismavi 2019 anga sina kumira mushe nemamirira akaita zvinhu kumusha anzi kungoshandira mafees ne food ne transport anzi zvevari kumusha hapana chatakaburitsa blessing kamusiriro arikuti manero akanaka Charles Mangozho arikuti ZANU PF you never solve anything anzi ndo zviri kunetsa Joel Muungane arikuti vanzvadzi nabhudhi muri seiko ini ndakarwadziwa nekushaikwa kwavamutukudzi kudyiwa kwenational team kuAFCON uye kudyiwa kweCapes United disciple Gilson Madanira sister Mavi and your team well done anzi na disciple anzi sister Mavi and your team well done for 2019 Boaz Jayagura kuti tete Mavi ko vamananda vakaende piko hatichavaoni pano pa studio 7 aiwa tichaedza kuvatsvaga kuWhatsApp top fan yedu Wagona Chitova ari kuti uyu ndiye top fan wenyu wechokwadi ari kutaura mukoma Donald vabva pamhepo Luke Samuel Simango ari kuti muri seiko tete Mavi 2019 yanga yakandiomera but ndinotenda Mwari akandipawo mwanasikana muna match aiwa nemakorokoto andiri kuona mumwe wedu reporter wedu Chris Gande ari pano ari kuonawo nesu pano tinokuchingamidza Chris kwauri ikoko uyezve tinotenda vese vari palive feed yedu tinoshuvira kuti pamune mapinda palive mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti hama neshamwari dzigowanawo dzichikunzwai kana tichinge takufonerai.
Yeah, kunjalo Chris Gande nxa ulalele konapho share phela kwesindebele konapho ukuthi 7 of 4. Siyabonga eGande esitshela. Yeah, kuzobuya njalo uTylon Banks uthi mfonelani kula manje singazi 260 ngweZambia mbonangani. Uthi ngani diqoza kamaqeda amasuku. Uyabhala lapho uthi imisebenzi emihle iyazivakazela, iyazigagasela yodwa. Ayinxuswa emuntu. Kodwa ke isikhathi sethu sesitshayile phela sesiphuma enkundleni. Signing off is Gift Juba in Washington DC saying good night Zimbabwe. Have a nice new year.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying hopefully we see you in 2020 because tomorrow we will not be on Livestock, but 2020, let's meet again. Bye-bye.